Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 9/2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans.
Ndinoda kupa chitsidzo kuvanhu vose vemuAmerica kuti ndichange ndiri mutungamiri wemunhu wose.
Va Donald Trump voshamisa vakawanda nekukunda musarudzo dzekuAmerica. Hurumende Zimbabwe inoti iri kutambira zvabuda musarudzo dzeAmerica uye inotarisira kudyidzana navo vaTrump pamwe nekuti zvirango zvibviswe. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda voendeswa kumatare dzimosva nenyaya yekurambidza nhengo dzeMDC kupinda mudare dzakapfeka mabhachi ane ruvara rwemureza wenyika. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaHarry K. Thomas Jr. vanoti kunyange hazvo vasingakwanise kududzira utongo hwavaTrump, urongwa hweAmerica mukutsigira Zimbabwe munyaya dzekodzero dzevanhu, kutsigira sarudzo dzakachena nekutsigira munyaya dzezveutano huchaenderera mberi. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvanhu vanga vakaungana pamuzinda weAmerica vachitevera zvange zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica, vaThomas vati nyika yavo icharamba ichitsigirawo nyaya dzekupedza nzara pamwe nechirongwa cheYoung African Leadership Initiative kana kuti Mandela Washington Fellowship, icho chinopa mukana vechidiki vemuAfrica kuenda kuAmerica kunodzidzira zveutungamiri. VaThomas vati vafara chose kuti vanhu vemuZimbabwe vafarira sarudzo dzenyika yavo uye kuonawo kuti utongi hwejekerere hunofamba sei. Vatiwo vaona sekuti vamwe vanhu vange vasiri kufara nezvabuda musarudzo idzi, vakati vanofanira kuzvitambira nekuti ndizvo zvinoita sarudzo, vamwe vanokunda vamwe vachikundwa. Mumwe wevasina kufara nezvabuda musarudzo idzi ndivanyasha Dliwayo, avo vati vashamiswa zvikuru nekukunda kwavaTrump, asi vati havana zvavangaite nekuti vanhu vekuAmerica vaita kuda kwavo. Vatiwo havaoni vaTrump vachishandura mitemo yeAmerica pakudyidzana neZimbabwe.
Mapolisi eAmerica tichitarisa muhistory haanyanyochinji, hawo anochinja pano neapa, asi ndofunga zvichangoramba zvakadaro sezvange zviri.
Muzvina bhizimisi Patronella Maturure vanoti havanyanyi kufarira nyaya yavaTrump yekuda kudzinga vanhu vekune dzimwe nyika vari muAmerica zvisiri pamutemo.
Ndirwadza ndeye yekuda kudzinga vanhu vasiri vemunyika imomo, because hapana nyika inoda kushanda iri yega, unofanira kunge muchibatana nevanhu venzvimbo venyika dzakasiyana siyana.
Vatras Mamombe vati chabuda kuAmerica kuti munhu anokwanisa kukwikwidza kunyange asingadiwe nevamwe vebato rake.
Chidzidzo chikuru panyaya iyoyo yekuti vaTrump vanga vasingadiwi vava vasiri munhu wepati ndechekuti chero muno muZimbabwe, chero patienda pamaelection a2018 kana 2023, chakakosha ndechekuti munhu auya ari kutiti chii uye anoti winzira chii zvisinei nebato rake.
Vatiwo chasara kuvanhu veZimbabwe kugadzirira kushanda navaTrump kunyange hazvo vari munhu anokwanisa kuita zvisingafungirwe.
Trump Muripo zvakare savama vhunyongodzi. Chero chamunogona kufungira chinogona kuitika. Handisi kuti vachati bomba, handisi kuti vachati zvakati zvaipa chauya voti vakuda kutitonga ivo. Asi pachaitika ma radical moves akakosha. Hongu zvinhu zveAid America sezvataura vaambassador pano patiri. Hazvichinji zvinhu zvokutibatsira mumalaria muHIV hazvichinji. Asi vatirapo munhu asingavandi kuseri kwechigumo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaVivid Gwede vatiwo zvakakosha kutambira zvabuda musarudzo idzi vachiti sarudzo idzi dzakaitwa zvakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya yesarudzo idzi, mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa ataurawo nevamwe vanhu muHarare nezvekukunda kwavaTrump.
Vatawanda Karombo ndeumwe wevange vachitsigira vaTrump uye vanga vaine mufaro mukuru. Vakarombo vatamai Clinton vange vabata mabasa akawanda eutungamiriri, saka havana chitsva chavaizounza mukutungamirira America.
Kuti Clinton munhu anga achingomiririra hurumende yanga iripo, kunyange nehwaro hwavo hweupfumi nehwaro hwavo hwekune dzimwe nyika. Uyewo zvakare Clinton munhu anga ane zvakawanda zvaakamboita zvatingati mascandals kana zvisingadiwe pabasa kana kuti pamutemo, zvinosanganisira zvaaishandisa mukati memafoni ake. Saka Trump anouya ari munhu ari kuunza kufunga kunyowani.
Vaostalosiziva vanorwira kodzero dzevanhu uye vachiita zvidzidzo zveinternational relations kuUniversity of Zimbabwe vati kukunda kwavaTrump kunofanirwa kuve chidzidzo kuvatungamiriri vemuAfrica kuti sarudzo dzinofanirwa kuve dzejekerere.
Vadonald Trump vahwina, isu sevagari veZimbabwe tadzidza zvakawanda, kunyanya nyaya yekubuda kwemaresults angasingafungidziri. Zvinoratidza demokrasi, zvinoratidza uye zvekuti Africa idzidze kuitwa kwemaelection.
VaElijah Mutemeri vekuZimbabwe Congress of Trade Unions vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo vange vachida kuti Mike Clinton vakunde, vati semunhu anoda utongo hwejekerere vanogutsikana nezvadiwa nevagari vekuAmerica.
Ndoda kuti kuhwina kwavo inini pachangu ndanga ndichida kuti Mike Clinton vahwine. Chikonzero changa chiri chokuti inini somunhu ndinodavira munyaya yatinoti demokrasi. Saka kuhwina kwaTrump hakunyanyondirwadza stereki, nekuti kana vahwina nekuti vanhu vanovada hapana chakaipa.
Amai Charity Mandishona vaudza Studio 7 kuti vabatikana zvikuru nekukunda kwavaTrump, vakati vainge vasingadi vaTrump nekuti vanofunga kuti vane rusaro raganda.
Macampaigns akaita anga asingatauri zvekuvaka vanhu ende anga asina mapropua policies.
Amai Lawrence Banda vanotungamirira sangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations CHIA vati kukundwa kwaMike Clinton kunoratidza kuti handi nyore kuti vanhukadzi vaone zvigaro zvepamusoro-soro.
Inini ndandagumbuka, ndandakatarisira kuti Hillary Clinton anga achizodi achizohwinawo kuzopawo vamwe vakadzi the world over manyukunyuku ekuti semunhukadzi unogonawo kubudirira kusvika kuita president. But chandakadzidza imomo, chero akaluza Hillary anga achimiramira.
Kunyange zvazvo vamwe varwadziwa vamwe vafara nekunda kwavaTrump, ruzhinji rwaudza Studio 7 kuti vayemura zvikuru sarudzo dzekuAmerica, uye kunyange vatengesi vemumugwagwa, mumota dzinotakura vazhinji pamwe nekumitsetse yemari, nyaya yanga iri yesarudzo idzi kunyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930, kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Maonero evanhu vekuAfrica pamusoro pekukunda kwevakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump akangosiyana-siyana. MuKenya semianzaniso uko kune dzinza remutungamiri wenyika vaBarack Obama vakawanda vaitarisira kuti kukunda kwaamai Hillary Clinton kwaizoendesa mberi nhaka yavo. Urongwa weRussia wekuda kurwisa zvakare dzimwe nzvimbo dzenyika yaparadzwa nehondo yeSyria uri kushoropodzwa muWashington, iyo iri kupomera Moscow mosva yekuedza kuratidza unyanzvi hwayo hwezvombo zvemumvura pamberi pevanhuwo zvavo vari kuoneswa nhamo nehondo. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvinoti nyanzvi munyaya dzesarudzo pamwe nevedzinhau vakakundikana kuona kuti vaDonald Trump vebato reRepublican ndo vachakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika vachikurira amai Hillary Clinton veDemocratic Party. Vanhu vakawanda kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda vaifunga kuti amai Clinton vachakunda vaTrump nyoronyore vasina kana kumboburitsa ziya. Asi zvisinei, zvinhu zvakafamba nepamwe, vaTrump vakakunda zvine mutsindo. Mumashoko avo ekutambira kukunda kwavo, vaTrump vanoti vachashanda nemunhu wese, vachiti izvi zvakavakoshera zvikuru. Mukuzeya nezvemaonero evana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanga vachitevera sarudzo idzi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere pamwe nemutori wenhau webepanhau reZimbabwe Independent Vilas Mambo avari muAmerica mavaiongorora sarudzo. Tatanga kubvunza Dr. Dendere zvinoreva kukunda kwavaTrump uye kupotsa kwevatori venhau pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika.
I think tikateedzera zvanga zvichibuda mumapepanhau, zvanga zvichibuda patelevhizhen neparadio, tinoona kuti vanhu vazhinji vanga vakatarisira kuti mai Hillary Clinton vachahwina uye vachahwina nepakuru. Vazhinji vaiti election inofanirwa kunge yapera by 8 PM, saka vanhu vaitarisira kuti vanenge vahwina vahwinisisa kuti election yese arifanirwa kuva pedyo pedyo sezvatakaona nesuro.
Vamambo, chii chakapotseka chamungati chakakundikana vatori venhau kuti vaone kuti aiva vaTrump vari kuhwina apa?
Ndinoona kuti vatori venhau vakaita yatingati misleading vanhu kuburikidza nemafungidziro maprojections avaiita musarudzo idzi. Ndinoona vakabvesa maprojections avo pazvinhu zvakaita sokuti vaHillary Clinton munhu agara nezvematongerwo enyika uyezve munhu ari kusapotewa nevanga vachitonga vaBarack Obama. Vatori venhau vakangotarisa zvinhu zvakaita saizvozvo vakaona sokuti vaClinton vari kuda kutonohwina mavhoti iwaya.
Dr. Dendere, zvii zvingadzidzwa nevanhu veZimbabwe pamusoro pemafambirwo aitwa sarudza?
Hazvizhinji zvingadzidzwe nevanhu. Ndinoda kungoti nditsigire kuti zvandiri kutaura izvi ndakambozvitaura vanhu vakasanditeerera. Chekutanga chiri chekuti ZANU-PF inonzi inobama election hongu hatirambi, asi kune vanhu vazhinji vanosapota ZANU-PF vanoida chaizvo. Saka kana vanhu vachitaura nenhau dzemaelections kunyanya vari muopposition party vanofanira kunzwisisa kuti hongu ZANU-PF inogona kunge ichiba apo neapo, asi kune vanhu vanoda ZANU-PF. Saka vanhu veopposition nevanhu vanoti tikuda kuti ZANU-PF ibude muchinzvimbo, over the years kubva 2000 dzimweni dzenguva vanga vari too quick to dismiss support yeZANU-PF inobva kumaruwa naimo mumadhorobha zvekare.
Vamambo, munoti apo?
Inini ndinenge ndiri kuwirirana namuzvinafundo nezvavari kutaura pamusoro pekuita engage kutaura nethe electorate. Pamazuva mashomanana andapinda munyika inoyi ndanga ndiri kuOhio, Columbus, Cleveland, chandanyanya kuona ndechekuti patorema Republicans rakaita engage mavoters semuenzaniso patakaita interview nemutauriri webatorera wa Donald Trump kuOhio aiti iye wa Donald Trump wakakwanisa kuuyisa ma new voters vechidiki over a million zvichireva kuti mukufamba kwavo mukukambena kwavo chavainyanya kutarisa vainyanya kutarisa nyaya yekuti munhu ndiye anotozouya kuzovhota chanetsa kuZimbabwe kuopposition ndechekuti vanofunga sokuti vhoti inongozouya nekuti munhu haasi kufadzwa nezviri kuitiwa nezanu PF.
Dr. Dendere, tanzwa kuti mune mamwe matunhu matoita nyaya dzemhirizhonga vachinyunyuta nekukunda kwava Trump. Zvine zvazvingakanganisa here izvi?
Ndinoona sekuti vanhu vari kuita izvozvo vari kukanganisa. Asi muAmerica tinovimba uyezve tinotarisira kuti vanhu vachabvuma kuti ndiyo sarudzo yaitwa nevanhu.
Ndopeta Chirongwa nemi vamambo. Munoona sei ukama weZimbabwe neAmerica nekupinda kwaita vaTrump mukutonga uku?
Maonero angu zvinhu zvinotaurwa pacampaign rally handizvoba zvinozoshandiswa pamatongero enyika. Asi kana azova muofisi munhu unoshandisa bumbiro remutemo. Saka maonero angu ndeyekuti vari redzi kushandidzana nevamwe zvakanaka.
Avanga vari mutori wenhau webepanhau reZimbabwe Independent vaElias Mambo ava vari muAmerica mavanga vachiongorora sarudzo vari parunhare muDC. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vari parunhare kuPennsylvania muAmerica. Vari kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump vashamisa vanhu vakawanda nekukunda kwavakaita amai Hillary Clinton vemaDemocrats musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica. VaTrump vakatambira kukunda kwavo vachiti vachaedza kubatanidza nyika.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans.
Ndinoda kupa chitsidzo kuvanhu vose vemuAmerica kuti ndichange ndiri mutungamiri wemunhu wose. Kune avo vasina kuda kunditsigira, ndichadawo kushanda nemi. Ndinodawo kusimbisa kuti rutsigiro rwangu rwakabva kune vanhu vakawanda zvikuru munyika yose.
Nasi amai Clinton vatenda kuti vakakundwa musarudzo navaTrump vachitiwo yave nguva yekuti nyika ichibatane kuti iende mberi.
Ndinokutendai shamwari dzangu nerudo rwenyu. Ndinodawo kukorokotedza vaDonald Trump nekukunda musarudzo. Ndinovimba vachave mutungamiri wenyika yeAmerica achabudirira. Ndakataura navaDonald Trump nezuro ndikavaudza kuti tinokwanisa kushanda tese mune ramangwana. Uyezve tinoda kuona runyararo apo tichange tichitura matomu kubva muhurumende ino yemaDemocrats tichiisa kumaRepublicans.
Amai Clinton vari kuNew York. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe vaudza bepanhau reHerald nhasi kuti vanoimba kuti vasarudzwa kutungamira America vaDonald Trump vachakwanisa kushanda neZimbabwe zvakanaka. Vamushowe vati Zimbabwe inoremekedza zvido zvenyika yeAmerica. Vatiwo Zimbabwe haina daka neAmerica uye vanoti vanofunga kuti vaTrump vachagadzirisa ukama weZimbabwe nenyika yavo. Vatiwo vakafara zvikuru nemashoko avaTrump pavakakunda ekuti vanoda kushanda nenyika dzose. Vamushowe vati vafadzwa nenyaya yekuti kunyange hazvo vaTrump vaitaura panguva yekutsvaga rutsigiro kuti vachasunga Mike Clinton vave kuvarumbidza. Vati Zimbabwe haingafanotaura nezvehurumende itsva iri kuuya, asi vati vane chivimbo chekuti inenge iri nani pane iripo iri kutungamirwa navaBarack Obama.
Direct from Washington, the voice of America, the
Mumiriri weMutasa Central mudare reParamende vaTrevor Sarowaka vebato reMDCT vaendesa mutauriri wedare reParamende vaJacob Mudenda kudare reHigh Court vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzavo nekuvarambidza kupinda mudare vakapfeka bhachi ravo rinonzi rine mavara emureza wenyika. Vamudhenda kuburikidza nemagweta avo vati vari kupikisa zvakaturwa kudare navasaruwaka. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vasaruwaka.
Ya, ndingati kupindura kwavaita varagidza kuti vari kuda kuirwisa nyaya iyoyo, nekuti nhasi magweta angu atambidzwa tsamba kubva kune chihamba kweMutizwa and Partners vachivazivisa kuti ivo ndo vaakumirira speaker, clerk of parliament neanomiririra security paparliament. Saka ndakuziva kuti vatitirwisa nekumatare edzimhosva.
Saka semaonero enyu nyaya iyi ingatanga kuzeiwa riini? Muri kuudzwa kuti kudini magweta enyu?
Isusu kubva musi wemande chaiwo taitarisira kuti vahigh court vachatiita settle down the case, tizive kuti inozwika riini. Ndingada kuti uzive Blessing kuti nyaya iyi takatanga kutoiendesa usiku hwemusi wechishanu. Ndine tarisiro yekuti yaizozwika Mugobera wacho makuseni seni, kuti ndizokwanise kuatenda pre-budget meeting yataiita kuBulawayo. Asi vekuhaikoti vakazozivisa kuti vaida kuti fika ite mukano wekupawo pfungwa dzake kuti sei ari kutyora kodzero dzangu. Saka kubva musi wemande chipiri tatangomira kuti vahaikoti vatiudze kuti tinogara rini. Asi zvavakativimbisa ndezvekuti vachipiri inenge yanzwika nehaikoti, nekuti musi wechipiri parliament iri tinenge taakugara zvakare.
Saka ichi chipiri chesvondo rinouya ichi?
Musi wa15 ndo patinenge taakuresuma parliament.
Asika ko hurumende zvairi kuti pane mutemo wekuti vanhu vasashandise mavara iwo ari paflega zvisizvo?
Hakuna mutemo wakadaro. Ungagoiswa mutemo wemhando iyoyo sei? Makala ayo haasi emuZimbabwe kaBlessing. Makala zvayo anga ariko hurumende yedu isati yavaiko. Inini chitendero changu chemarastafarian munozviziva kuti ndo mamwe makalas edu maafrican countries akawandisa akanga adoptawo the same colors kozi ane zvaanoreva mukati meupenyu wanhu wakasiyana-siyana. Makalazi haagoni kunzi ndezanu PF kana kuti ndeye Zimbabwe chete, because makalazi amwari akasikwa namwari. Makalazi atiri kushandisa isusu sevanhu vechitendero chedu chemarastafarian. Uyezve makalazi hatinofara nawo kuti akawanawo mukana wekuenda paflag yeZimbabwe, zvinobva zvabudisa kuda kwedu nyika. Hatigoni kurambidzwa kuda nyika yedu kazvakamboitika kupi izvozvo.
Mumiriri wemutasa Central vaTrevor Saruwaka vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato rezano PF vaRobert Mugabe ndosachigaro wemusangano wakakosha wePolitbureau webato ravo, uyo uri kuzeya nyaya yekukundwa kwebato ravo musarudzo dzekuNorton uye gadziriro yemusangano webato iri wepagore uri kuitirwa kumasvingo. Mubato iri hamuna kuwirirana zvapakuti pagare pachiita kukandirana makobvu nematete pakati pevanozviti Generation 40 vakaita segurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere negurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo, avanonzi vari kunetsana nevari kuzviti Tim LaCoste, vari kunzi vanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMoyo navakasukuwere vakatoendesa mapepanhau eHerald neSunday Mail uye vaMnangagwa kumatare edzimhosva vachiti vari kusvibisa mazita avo nekuvapomera mhosva dzekuita zveuori. Asi vaviri ava vanoti vaMnangagwa vari kuvarwisa kuti vazotore chigaro chavaMugabe. Munhau dzedu dzemitambo, vakuru vakuru vekambani yeZimplatz vari kusangana nevanotungamira chikwata chengezi Platinum Stars svondo rino risati rapera kuti vaone kuti vanokwanisa here kuisa mari yekuti chikwata chemupremier soccer league ichi chikwikwidze mu2017 CAF Confederation Cup. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Murairidzi wengezi Platinum Stars vatondera indiraya vazivisa kuti vari kusangana nevakuru vakuru vekambani inovapa mari sondo rino risati rapera kuti vazive pachiri nenguva kuti vachatamba mucup confederation cup muAfrica here kana kuti kwete vandiraya vanoti vane chivimbo chakasimba kuti vezimplats vachazvipira kuti chikwata chavo chienderere mberi nemachiripiti acho vachiwedzera ivo kuti vanoda kutanga gadziriro yemuAfrica umu iko zvino
ndinovimba kuti tichabvumirwa nevakuru vedu kuti titambe muAfrica ndomata ichida ndomata achishuvira kuti titambe tichataura nevakuru vedu I think wiki rinoteera iri tinenge takuziva kuti zvakamira sei takutotanga kugadzirira
sachigaro wengezi Platinum Stars vaJeremiah Getiseni vanoti vari kuona vanovatsigira vachibvuma kuti vatambe muAfrica vachiti ivo havasi kuona zvimhinga mipinyi zviripo
tichangotaura nevakuru nemasponsors edu I don't see us failing to go
vandiraya vanoti vari kuda kutenga vamwe vatambi kusimbisa chikwata chavo kuti chikwikwidze zvine mutsindo muAfrica
tichada kuti tiunzwe vatambi vanokwanisa kuti vazotibatsira kuti tambe pamutambo iwoyo
chikwata chengezi Platinum Stars chakabudirira kumirira Zimbabwe mucup confederation cup mushure mekurova FC Platinum 3-1 veZimbabwe Football Association mufainari yechibuku Super Cup. VeZimbabwe Football vakapiwa kusvika musi wa 30 mbudzi neveConfederation of African Football kuti vanyorese zvikwata zvichamirira nyika makundano egore rinouya. Kunze kweConfederation Cup, chikwata chichatora mukombe weKasolaga Premier Soccer League chinotarisirwa kutamba mucup Champions League kana chine mari yakakwana mune dzimwe nhau dzemitambo chikwata cheZimbabwe chenhabvu chevanhukadzi chemamighty warriors chiri kutamba neSouth Africa mangwana mumitambo yekuedzana simba muNational Sports Stadium mamighty warriors ari kugadzirira makwikwi eAfrica Women's Cup of Nations ayo ari kuitwa Cameroon musi wa 19 mbudzi mune mumwe mutambo chikwata cheMaorias chiri kutamba neTanzania mune mumwe mutambo wekuedzana masimba Maorias ari kugadzirirawo mitambo yeAfrica Cup of Nations iyo ichaitwa kuGabon munandira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariat
Vatereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM. Apo tiri kutarisa nezvesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica nezvinoreva kukunda kwakaita vaDonald Trump vebato remaRepublican. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare nhamba dzedu 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. VaDonald Trump vebato reRepublican vanoshamisa vakawanda nekukunda musarudzo dzemuAmerica umo vakakunda amai Hillary Clinton vebato reDemocratic Party. Hurumende yeZimbabwe inoti iri kutambira zvabuda musarudzo dzekuAmerica uye inotarisira kudyidzana nayo nekuti zvirango zvibviswe. Mutauriri wedare reParamende vaJacob Mudenda voendeswa kumatare dzimosva nenyaya yekurambidza nhengo dzebato reMDC kupinda mudare dzakapfeka mabhachi ane ruvara rwemureza wenyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.